ndakatora chinhanho chekuti ndibaiwe nhomba iyi nokuti ndanga ndine chinangwa chekuti ndizvidzivirire pachirwere chadai kushura. Mukana wacho wakavepo ndobva ndaterekedza nditoushandisa.
Asi ka tiri kuona vamwe vachiramba kubayiwa nhomba iyoyi, vamwe vachiteedzera mashoko ari kunzi nenyanzvi ndemanyepo ari kutaurwa paindaneti apa zvichitaurwa zvana 5G nezvimwe zvakadaro daro zvitonzi vanhu vanenge vachiswa chip. Munoona sei mashoko aya?
Ichokwadi. Vamwe vari kuramba kuti hazvina chokwadi mukati zvekuti ubayiwe. Ende ndikada kukutaurirai kuti even during our times tichiri vana vadiki vekubayiwa nhomba iyoyi, vamwe vakuru vedu vaitoramba kuti hei usabayiwe nhomba, hei unozoita sei, unozorwara unoita sei. But maonero andinoita ndeyekuti wakatobayiwa nhomba unenge uchitozvidzivirira. Saka inini ndiripo pakuda kuzvidzivirira kuti kana chiri chirwere chinozondiwana chindiwane ndakagadzirira. Nekuti maonero andiri kuita ndeyekuti vazhinji vari kutiwo havasi kuda kuzobayiwa ndinozowanira nechimwe chirwere, but hapana munhu ati abayiwa jekisheni rachona akawanwa nechirwere. But scientifically zvakapruvha kunzi rinobatsira. Saka inini ndaona kuti regedza ndibatsirwe.
Asi kubvira zvamabayiwa iyo nhomba iyi, hapana pari kudzimba here?
Kubvira pandakabayiwa hapana chandiri kunzwa, kana zviya zvokunzi unozoita dzungu kana ndina kana any side effect yandakanzwa. Ndiri kunzwa kutofara. Vakangonditaura kuti you have to wait for 30 days wozodzoka kuzobayiwa rechipiri rekupedzisira racho. Saka ndakumirira kuti dai Mwari andibatsirawo kana kuti andiprotekta, bhozvi zvimwe zvinototi iwewe uzvibatsire kuti Mwari agokubatsira. Nekuti ndiri kutokunamata kuti ndisawane chirwere chimwe 30 days zvacho dzisati dzakwana ndoenda ndonobayiwa. Saka hapana chandiri kunzwa, handina kana problem, everything is okay. Saka zvinhu zvese zvakanaka.
Vanhu vari kubayiwa nhomba iyi kaviri, munozobayiwa ichipiri rini?
Nhomba ichipiri ndinobayiwa first week yaFebruary nekuti ndakabayiwa iyi musi wa4 January. Saka vakanditi as from the 3rd of February vachandizivisa kuti ndichaenda kupi uyezve ndichabayiwa musi wechingani. Saka ndinenge ndangomirira kunzwa kwavari kuti vachati ndiuya kupi, but it will be the first week of February.
Aiwa, tinotenda zvikuru varuzvidzo nekurudzira yamuri kupawo vamwe. Kandai henyu shoko renyu rekupedzisira.
Aiwa, tinotenda zvikuru nenguva yamatipa iyi, uyezve ndinokurudzira vamwe vanenge vawana mukana wakadai wekuti vabayiwe nhomba iyi, please vasahesitate, ngavaende vanobayiwa vadzivirire kuspreada kwechirwere ichi. Zviri nani vakawanda vakabayiwa pane kuti vakawanda voregedza kubayiwa, chirwere ichi chichazospreadawo more. Saka mazimbabwenzi hama neshamwari ngavaende vanobayiwa. Ndinokurudzira chaizvo kuti vanhu vabayiwe.